Muchava. 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 Mafambira mahara.
Zvamuri kutaura zvese zvaimeka sense pane munhu afona kudhara afona kudhara kuti amuna kupiwa maprogramu imomo havana kutaura naningiyo wais chitiyo panapa ada kutaura nekuseni ndakuti chii
ndakamupeda kuona 15
because it's illegal kuti unganika zvaraira panapa muchabva kani iwe mufanewe. You and I, I don't respect you anymore.
Even me, I don't even respect you. I don't even care about you.
Saka ndizozo, ungataure, I don't give a fuck.
Ndidzinge kamudara. Simba racho kundidzinga hauna. You don't care about it, hauna simba rakundidzinga.
Nindei.
Hauna, ndidzinge kana unaro.
Urikuda?
Eh. Ndidzinge kana unaro. Kana unaro.
Ndirati.
Ndidzinge munhu wacho. Ndidzinge munhu wacho.
I'll pay you from my personal money and that account kwako ezvinezvi. Ezvinezvi.
Even maracha anabasa nakarenzi rangu.
Ndokupa.
Ndipe. Ndipe imbere.
Buda uende ku bank kwako. Handi ndinokupa ndobva kupa ni clearance yako.
Handi. Yeah.